nezuro takanga tiri kuwadzana tichida isusu kuti tiongorore kuti Harare province yofamba sei. Saka we did an oversight nekuti hatina kukwanisa kunotora tsamba clear and matter nekuti takanga tachakonfuzika nepapota nemopa plan. As a voluntary group hatina kufungidzira kuti pangadive tsamba neushoma hwatanga tinawo ihwohwo. Magurupu atanga tiri isusu tinodaira kuti makanga muine vachenjesi vakanga varimo vaita copy and paste zvese zvatataura madirection kwatiri kuenda kwatiriita sei kuCID law and order dobva yapa directive chikuwadzana kuti tizoshuba nekuti tichisvika ipapo vamwe vedu vaitokwanisa nemazita pavaidzikira asi hatina kunge zvapinda mupfungwa asi pane pamba tarenda pakati ndopatakaona poriti tichisvika pagedhi.
Makasvikobhadhara faini mukaburiswa here muusungwa?
Hatina kukwanisa kubuda muusungwa pakanzi bhuku remafaini harisi kuonekwa, mutozomirira kusvika mangwana makuseni. Zvechokwadiwo offside charge vadzoka makuseni vakatotiti makunoza kubasa nerichenda vakomana, uyai mubhadhare mari dzenyu kwatimapurisa tikaenda kunokutikano kubhadhara mari dzenyu, vakati chiendai zvenyu.
Saka mabvuma kuti makapara mhosva, hazvisi kukanganisa here mune ramangwana?
Ndo zvazvinoita paresolution yega yega mukoma Jonga, because hatina kunge taziva we explained our side kuti posa nechakatikura zvivanhu five, hatina kunge taziva kuti tinoda tsamba yekuungana. Ndopavazotiexplaina kuti chero uri parufu, chero uri pamuchato, chero kuchiita pati inodiwa.
Tiri kuona hurumende yakayambira vanhu vainoti vane urongwa hwekuda kukanganisa kugadzikana kwenyika. Imi zvii zvamuri kuitawo sesangano tichinzwa yambiro yehurumende?
Pabarisisu tinobatwa pakuti mukatarisa maleaders edu vanoti vajobs kana nevana masaraure tinoziva ushindi hwavo nembiri dzavo dzekumirira kodzero vachinge vari munana TCC inova iri kuadvocata pakuti sadhaki itaridheze kuvhotwa kwakanga kwakaitwa gore riya. Isusu tiri kuti izvozvo ngazviitwe negwara kwaro zvitedzerwe zviremba kwayo zvakaitika kumashure. Saka tinoti vanokwanisa kuzviita ngavazviite negwara kwaro vachitedzera mutemo wenyika, nekuti mutemo hurumende iripo ndo iripo.